vachiungana vamuhadzi vatora mhiko kuti vashandise vatevedzeri vaEmerson Mnangagwa nhasi pamberi pemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuke Malava pachiitiko chaitirwa paState House. Mushure mekutora mhiko, vachiwenga vaudza Studio 7 kuti yave nguva yekushanda zvakasimba kuedza kusimudzira upfumi hwenyika zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF.
Basa ratangazve, taakuita basa kandi ndozvatakanga tichikurukura nguva yemu patakanga tichiita makambenzi. Makambenzi asara, election yasara kumashure, chaapo kwakuvaka nyika, uye nyika inovakwa nevanhu vose. Isu tinongovapo kuisama kuti tiite mapolisi and make sure kuti mapolisi iwayo aitwa implemented. Asi government, the private sector, tese tinofanira kunge takabatana tichivaka nyika yedu, nekuti ndiye dzidzi tose. Ndi hatisi tinovaka, chinovaka iprivate sector. Asi private sector inoda mama kuti ipuwe mapolicies acho iwayo anenge akarurama. So we will continue from what we have left and what we are doing in the last 6 months. Taakuchiita continue.
Vange vari gurukota rezvemitemo vamunangagwa vasati vagadzwa semutungamiriri wenyika vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti bumbiro remitemo rakatyorwa muna 2013 vatevedzeri vemutungamiriri wenyika pavakatora mhiko pamberi pavaRobert Mugabe, avo vakazosiya basa semutungamiriri wenyika mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera.
Zvasiyana nekuti constitution yedu yatanayo yakatanga muna 2013 inotaura iyo kuti vatungamiri venyika nemutungamiri wenyika vanotora mhiko pamberi pachief justice wedu. Ndo zvakutaura constitution yacho.
Zvichakadai, satigaro weMDCT yavaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vashora kugadzwa kwaitwa vachiwengana vamuhadhi vachiti vanhu vasisina zvitsva zvingabatsire nyika.
Vamunangagwa havana zvavanogona kuti vaite. Murume uya ari kungoita zvinhu zvechisimba zvekuti iye awane kurarama chete. Kudzosera mavice president akafanana Mahadhi nana Chiwenga vaya kungodhira nechisimba, nekuti ndo vanhu vakamurigira election. Saka iye ava payback yekuti election iya makandirigira, nokuti sokuona kwamakaita vanhu vese venyika ino mavhotsi avamunangagwa chavo 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 chavo. Ndongotaurawo but kuti vakunzi kuti vanzi vakasvika 50% plus 1 vote hazvina kuitika. Saka uku kwanga kungotenda vanhu vakamuisa pachisimba. Munoziva vana Chiwenga ivava nana Mahadhi ndo vanga vari behind the process yose yatinoona yakaitika muno munyika yokuriga election. Saka uku kwanga kungotenda vanhu. Asi kuti pane chingabuda kubva pana vachiwenga kana kuti pana Mahadhi kuti paitwe value addition to the process yenyika ine, tinge tichizvinyepera. Hapana zvinobuda, ndo the deadwood yatinongoona iripo. Saka isusu kuMDC tinozvifara zvikurusa, nekuti isusu tinovimba kuti utungamiri hwenyika hwakuda vechidiki. Tinaye Nelson Chamisa watikudzai kuti akahwina election ino, ndiye aifanira kunge ari president panguva ino, and neleadership yake maiona kuti zvinhu zvaichinja. Maibvuta moto muno, economy ichichinja, vanhu vane mabasa.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZANU-PF vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vachiwengana vamuhadhi vanhu vane nhoroondo yekushandira nyika yakasimba.
Munhu anozivikanwa hazvireve kuti deadwood ende uye hazvireve kuti kuchadzoka vanhu anozivikanwa. Mukuru wenyika ari kuda kuti Zimbabwe isanduke kubva zvino kuenda mberi, isanduke ende isanduke zvizhinji. Nekuda kwokudaro vachatora yatinoti timu yavanoziva kuti ichazadzikisa izvozvo donzvo iroro ravainaro. Timu yacho zvamuchaona mazuzuva anotevera, muchaona vamwe vanga vari kuhurumende vachienda kunoshanda kupati full time, vamwe vatsva vachiuya kuhurumende kubvira mumafunctions esehurumende, tingati kubva kumasipemsek zvichienda zvakadaro. Muchango muchiona vamwe vanhu vatsvawo vachiuya, njere itsva, mabrumu matsva, maonero matsva, kuitira kuti tizadzikise vimbiso yakaitwa nemukuru wenyika yokuti Zimbabwe inenge yava a middle to high income country by 2030. Ndoti mevacha unganidza iyewe inokwanisa kuzadzikisa chishuwo chavo ichocho.
Vamunangagwa vakatarisirwa kudoma makurukota ehurumende munguva pfupi iri kutevera mushure mekunge vadzoka kumusangano weFOCAC Summit uyo uri kuitirwa kuChina, uko kwavari kuenda mangwana. Vamangwana vati pachine mukana wekuti vamunangagwa vashande navachamisa, zvisinei nekuti vachamisa vari muhurumende yemubatanidzwa here kana kuti kwete. Vachamisa vakatotaura kare kuti havasi kuzopinda muhurumende yemubatanidzwa navamunangagwa, vachiti ndivo vanofanira kunge vachiumba hurumende.
Handione hurumende yemubatanidzwa ichiitika. Kushandira tese tichishandira nyika hazvirevi kuti tese tinofanira kuita basa rimwe chete. Kushandira nyika hazvirevi kuita minista. Ndinoshandira nyika asi handisi minista, handitarisiri kuita minista. Kushandira nyika kuti mumwe nomumwe tichipeta gumbeze reZimbabwe, mumwe nomumwe tsvaga kona yako yaunobata. Chinonetsa ndechekuti vamwe vachida kupeta, vamwe vachidhonzera uko. Ndo kusashanda minista. Asi mukati mumwe ari kupeta nokoko, ari kunza kona yake, ari kuonza kona yake. Ikoko ndokushandira nyika. Mapato anopikisa ane chikamu chavanokwanisa kushanda, chavanofanira kushanda mukusunzira nyika. Ndo chiri kunzi vachamisa, uyai tishande tese. Semutungamiriri ane boka rakati kurei rinomutevera, hazvina kuipa kuti mutungamiriri wehurumende nenyika yese vanova mutungamiriri weZANU PF baba vamunangagwa navachamisa vataurirane. Icho chakaipa ipapo hapana. Mukuru mutungamiriri wenyika akaratidza kuti munhu anobatanidza, munhu anoyananisa, nokuti zvinhu zvakaitika musi wa30 July kwakusikutukana, kwakusikupokana, asi kwaiva kutsvaga kuti angatungamirira nyika yedu iende kwese kwatinosvika tese ndiani. Saka hapana kana hondo apa, hapana kupikisana, hapana kunetsana, inyaya yekuti tese tine donzvo rimwe chete. Maonero ndanosiyana, asi donzvo rimwe chete, donzvo redu nderekuti Zimbabwe ibudirire, zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakaringana.
Vachamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa kunyange hazvo dare repamusorosoro munyika. Reconstitutional Court rakatura mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.